This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chivabvu 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vana mukoti havasi kumboda zvakanyanya, mari yakawanda zvakanyanya. Vari kungoti vangatipawo anything above $70 pasete renight, 7 days a week, inonga iri nani.
Zvinhu zvaita manyama amire nerongo mune zvimwe zvipatara zvehurumende sezvo vana mukoti votanga kuramwa mabasa vachiti havashandi manheru.
Ongororo redu yakatiratidza kuti Zimbabwe chiri yakasarira kumashure zvikuru panyaya dzesarudzo idzi. Mukatarisa maitirwo akatiwa sarudzo kusouth Africa, kumalawi uye nekumozambique.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti Zimbabwe ichiri yakasarira kumashure munyaya dzemitemo yesarudzo musadak. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvikuru zvehurumende zvikuru muHarare, paHarare Central Hospital nepachitungwiza Hospital, sezvo vana mukoti vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavari kupiwa dzekushanda manheru dzishoma. Chipatara cheHarare Central chakatonyora tsamba chichizivisa vana chiremba vepamusoro kuti vamire kutambira varwere kubva kune mamwe matunhu kana kubva kune zvimwe zvipatara zviri mudhorobha reHarare. Parinyatwa neHarare Central Hospital ndizvo zvipatara zvinowanzoendeswa vanenge varwarisa kana kuti vanenge vachida kuonekwa navana mazvikokota. Hurumende yagara ichitatarika kubhadhara vashandi vayo zvopa kuti vagare vachiratidzira nguva zhinji. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Izvozvo vamwe vana mukoti muno muHarare mahospital edu makuru varamwa mabasa ekushanda usiku, vari kuti tiri kuzoshanda masikati nekuti employer wedu inova health board haisati yavapa mari yavanotarisira yekushanda usiku. Inguva inotarisirwa kuti those are antisocial working hours which should be paid.
Mungatiudza kuti vana mukoti vari kuda mari yakawanda zvakadii uye vari kupuwa mari?
Vana mukoti havasi kumboda zvakanyanya, mari yakawanda zvakanyanya. Vari kungoti vangatipawo anything above $70 pasete renight, 7 days a week, inonga iri nani. Compared to mari yavari kuwana izvozvi, vari kupiwa $3 pa 7 days dzavanonga vashanda usiku.
Ko, mambotaura here nehurumende iri kuti kudii?
Vari kuti nyaya iyo tiri kuiziva, tiri kuigadzirisa, but zvinonga zvanyanya kutora nguva kugadzirisa kwacho.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition raburitsa gwaro rinoratidza kuti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka musarudzo zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Gwaro iri rinonzi Strengthening Electoral Democracy in Southern Africa. Gwaro iri rinozeya zvakadzama sarudzo dzakaitwa muMalawi, South Africa neMozambique. Sangano iri rinoti zviri pachena kuti Zimbabwe iri kukundikana kuzadzikisa zviga zveSADC. Mukuze yanyaya iyi tabata mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMcDonald Lewanika.
Tichienzanisa nedzimwe nyika dziri muno muSouthern Africa, ongororo redu yakatiratidza kuti Zimbabwe chiri yakasarira kumashure zvikuru panyaya dzesarudzo idzi. Mukatarisa maitirwo akatiwa sarudzo kuSouth Africa, kumalawi uye nekumozambique kwacho hongu panogona kunge pane nhuna imwe kana mbiri kana nhatu asi tichitarisa inonzi pachirungu general tinoona kuti maelections iwaya akanga ari nani zvikuru pane atakaita muno muzimbabwe muna 2013 chero muna 2008 zvichireva kuti isusu maitiro atinoita maelections achiri kumashure zvikuru
ngatitariseiwo zvamuri kukurudzirwa kuti zvinge zvichiitwa nezimbabwe kuti isarambe ichishorwa nedzimwe nyika kana kuti isarambe yakasarira sure segotsi chii chingaitwa
gungano resadak rine mirawo anoti maguidelines ekuti maelections achange achiitwa sei zimbabwe maitiro atakaita maelections muna 2013 akatiratidza kuti isusu hatina kana kumbotedzera zvachose mirayiridzo iyi kana mirayiridzo iyi yesadak saka chekutanga ndechekuti zimbabwe inofanira kuita zvinhu zvainenge yatendera kuti ichange ichiita tikanyanyonangana neaya anonzi masadak guidelines on election processes nekuti mutemo unofanira kunge uchibata munhu wese hatingati vekumalawi ngavaite vekuzimbabwe vorega saka zimbabwe inofanira kuita izvozvo chechipiri ndechekuti hurumende yezimbabwe uye nevanobata basa resarudzo vezec vanofanira kutendera vanhu vanenge vachida kuuya kuzoongorora maelections edu kuti vange vachiuya hazvina mhosva kuti ndeve muafrica here ndevekueurope here ndevekuamerica here then nyaya vatapi venhau muzimbabwe tinoona kuti bato riri kutonga rinopiwa nzvimbo yakakura zvikuru avo vanenge vachiipikisa vachipiwa shoma shoma ende pavanoipiwa pacho vanenge vachitsoropodzwa saka tichine dambudziko muno muzimbabwe rekuti reizvozvo
mukuru wecrisis in zimbabwe coalition vamacdonald lewanika vari parunare muharare
ndafadza masista ndafadza munhu wese masvita doro tandira pasi tafadza vari pasi tafadza kana maancestors waya waya
inini ndinoitwa shiltoman aka romeo anthony the dance of fada makateerera studio 7
iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinowanikwa muupenyu hwevanhukadzi kana kuti women's forum chatinopakurirwa namavelas muhlanganya uye westudio 7
kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira tariro negitare. Uyo vevamwe vaimbi navananyanduri vari pamutambo mukuru uri kuitwa muHarare weHaifa 2015. Mutambo uyu uri kutarisirwa kupera mangwana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare tariro negitare.
Makasimba here?
Aiwa, takasimba. Kwakadi ikoko?
KuHarare kuri kunakidza meno vasiko.
Tinoona tariro pari zvino muri kumutambo mukuru weHarare Festival of the Arts Haifa 2015. Chimbotitsananguro kuti kuri kufamba sei?
Kune zvakawanda zviri kuitika kuHaifa Harare International Festival of the Arts yakatanga musi wechipiri iri kupera musi wesvondo. KuHaifa kune maartist akawanda vari kuridza kumastages akasiyana-siyana. Nezuro kune vanonzi Beatenberg vanobva kusouth africa vakaridza vakanakidza chose. Mangwana kune salificator acharidza manheru ari kuficha mumwe chawira wedu Hope Masike. Ini ndiri kuridzawo futi mangwana kuglobal stage makuseni na11 AM.
Zvii zvaungati wadzidza iwe semuimbi pakushanda nevamwewo vaimbi vanobva kune dzimwe nyika uyezve semunhukadzi? Muri kuona muri kuremekedzwa here pamitambo iyi?
Tiri kuremekedzwa zvakanyanyisa chose. Ndiri kuona kuti tiri kudzidza zvakawanda, maworkshops atiri kuita, tiri kudzidziswa nezvekuti bhizinesi inofamba sei remaartist, tichingosanganawo nevamwe vanobva kune dzimwe nyika vachitipawo zvavanoziva, isu tichivapawo zvatinoziva, tichinganisa macultures edu. Saka platform iyi tinoikurudzira chose nekuti tinotobva tine zvakawanda zvatinozotibatsira muindastry.
Zvii zvavari kunyatsokutaurirai kuti imi vaimbi nyanya vechidzimai munge muchiita panyaya yemabhizinisi enyu ekuimba?
Pane yandakatenda inonzi Art Market yavaitisanganisa nevanhu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana-siyana, vanosanganisira maproducer, ma radio personalities, ma festival directors, nevamwewo vakawanda wanda vanoshanda ma saka mukusangana matinoita umu tinobva tachinzwa na ma contact edu tichizoribatsira kuti tisikanisa kuda kufamba tisinda kudzima nyika tinenge tine munhu watinokwanisa kutaura naye uye zvichaitiswa kutoraiti kutaura nemasponsors atinotaura sei nawo munokumbira sei rubatsi munozvipresenta sei mabhizinesi enyu kuti muvewo pamalevels ane vamwewo vari mudzimwe nyika.
Tinoona kuti wakange uri pamutambo weHaifa wegore rapera. Ungati uchienzanisa wegore rapera newegore rino zvasiyana sei?
Chandanyanoona ndechekuti mongodzo kuti muZimbabwe zvakati omenzi chana. Vanhu vangotidzikirei vari kuuya kumashows mazuva ano. Although quality yema performances yangoramba iri nani, Haifa have been very creative. Vari kunyatsoona kuti tingazviite sei nyangwe zvazvo mari hadzina kunyatsomira zvakanaka. Asi vangokwanisa kuproducea the same quality yavanoita senge zvavakaitawo last year. And chakanakira Haifa ndechekuti gore roga roga panenge pane zvinhu zvakasiyana siyana. Saka unogara muchingotarisira kuti aiwa tichanoonekwa Haifa gore rino.
Iwe semuimbi, pane vaungati here vaimbi vawaishuwira kunge uchizoziva wawakwanisa kuonana navo pamutambo iwoyo weHaifa wegore rino?
Vakati pana anonzi Michael Moore uya wangu aibva kuUK ndokwatinotosanganawo ipapa. Ndiri kushuvirawo kuti pamwe mangwana ndichakwanisa kuonawo Talif Street.
Todzokerazve panyaya iyoyi yekuimba kuti kune vabereki vakateerera. Iwo unoita zvekuimba uri munhu wechidzimai, asi ungavakurudzire sei kana vane vanawo vavo vasikana vari kuda kuita basa iro rekuimba sebasa chairo?
Ndinongovati kurudzirai vana venyu kuti vapinde magitare, asi ngavatange vapedza zvechikoro. Kunewo makosi anokwanisa kuitwa emagitare kuti tikwanise kuzviita zvakanaka. Haungangosaidzira mwana kuti apinde mubhizinesi asingazivi kuti zvinofambiswa sei. Saka ngavadzidze as much as possible, vazive kuti zvii zvinodikanwa kuti tikwanise kuita musician. Ii profession inofadza taizvo ikaitwa zvakanaka. Hamuna wei tiri kutongodakaira navo magitare iwayo tichizviita mune zvakanaka.
Pane kambo here kari kunyanyofarirwa nevatsigiri vako pari zvino kaungadi kuti tsenurei mbijana tisatavharisa zvedu chirongwa?
Pane kari kunakidza mazuva ano kanonzi Ngoma Yorira kakatakarelisa mumwedzi yakapera here kanongokuimbirai kakambichana.
Dai dai vakuru vauye nguva iye yakwana. Kweredzo udzana udzana hanzi vachiera auya. Tarira mberi uongorore iwe kurudyi kuruboshwe iwe ndati maoko mudenda. Makomborero anouya kwauri.
Ndiko kanonzi Ngoma Yorira mungokatarisirawo.
Waasi muri vachiera here? Ndabva mudanzwa muchivapembedza.
Zienda netikaka mutunhu nemago okemukono.
Nondi tatisa kurara wondi wedzera kufara zondi tisa mawara ndi kakuzorera maskara vamwe vese vanosara zondi tisa mawara tikomana iwe. I'm so in love with you, I don't know what to do. You bring magic to my soul, oh, you make me whole. I'm losing all control when you are here. No very line in my shovel. Whoa. Wishing on the back tower to walk on. Whoa, whoa. Oh, nondi tazisa kurara.
Aiwa, vanenzeve vanzwa. Asi nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare tariro negitare kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa, tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tirikutarisa nezvekuumbwa kwebhodhi richafano bata basa muzinata pachimirira kuzoitwa musangano mukuru wekongress apo pachazosarudzwa nhengo dzichange dzizotungamira sangano iri murukuru wedu. Tine nhengo yezinata vanove munyori wezvedzidzo musangano iri, Sekuru Peter Mutandi Sivanda. Tinogamuchira here mufaro pastudio 7, Sekuru Sivanda?
Aiwa, vakadiwo vateereri.
Aiwa, ndinoimba vateereri vapenyu. Sekuru Sivanda, tinonzwa kuti sangano renyu rezinata rava neutungamiri hutsva kana kuti bhodhi idzva. Mungatisanangurirawo pamusoro pechiitiko ichi?
Ichokwadi ichocho. Kubva patasiyiwa na vapresident vachabvunduka, tikati pane makore maviri, saka zinata yakaronga kuti pave nebhodhi idzva. Tikati izvozvi taane mwedzi taisa bhodhi idzva. Tina acting president vanova vakandiyero, sezvo tiri kumirira kuti tizoita congress tizoyatoisa president, saka takaisa vakandiyero kuti vamboacta. Vakandiyero ndovangu vachimbomira vari director kuzinata. Saka bhodhi idzva redu riri kutangira kubva kuna tikati kubva pana vakandiyero ipapo toya tina vice president vadlovhu varipo futi. Tozobva ipapo tina secretary of administration vanonzi vachinungwa. Tozobva ipapo tina organizing secretary anovanonzi mbuya mazicho. Tozobva ipapo tina secretary of culture vanonzi mbuya magorimbo. Kozi yoo ini ndiri vasivanda ndakamira ndiri ku education. Tozobva ipapo tine vanomira for research sekuru matara. Kwaya ku legal tina sekuru matsero. Tikati ndo bhodhi redu iroro ndomamirira rakaita.
Tichitarisa bhodhi ranga riripo, zvikonzero zvipi zvakaita kuti munge muchiri bvisa tichiona kuti manga musati masvika kucongress?
Chakaitika ndechekuti tanga tine matambudziko atanga tichisangana nawo ekuti ko kuti bhodhi iri izogadzwa. Taimirira kuti profesa vachavhunduka vatanga varohwa guva, vatanga vachenurwawo, ndopatinogadza isu pachivanhu mutsika dzedu. Saka zvimwe zvinhu zvanga zvatitorere nguva refu, saka zvinenge zvatiitira makore maviri tasiyiwa negamba guru redu vachavhunduka vanhu vandovo vekutanga. Saka zvinhu zvanga zvichititorera nguva, saka ipapapo nematambudziko atanga tichisangana nawo mukumisa kwatanga tichiita organization yedu, takazotosvika pakuti no, ngatimboisai kuti paite. Tikati ava vari kuacta asi tiri kumirira kuti tange taita congress then tozoisa president watinozoelekta.
Iyo congress munotarisira kuti iitwe riini, Sekuru Sivanda?
Congress totarisira kuti ive inoitwa mu6 months. Totarisira kuti iitwa mu6 months. Ndo patinotarisira kuti iite congress yedu.
Pane zvichemowo zviri kusvitswawo here nevanhu vachigunun'una nazvo pamusoro pedzimwe nhengo dzezinata kuutungamiri hwenyu, uye kana zvichisvitswa muri kuzvibata sei?
Zvichemo zvinosvika ichokwadi izvozvo. Isu semabatiro atinoita zvichemo matambudziko azi, kunyanya kunhengo dzedu dzezinata. Saka tinoziva kuti kune matambudziko ari kuwanika, ari kuuya atinosangana nawo ari kuuya kumahofisi kwedu ikoko. Ekuti kusarapa kwakanaka zvakaita mhosva dzimwe dzanatsika mutanda, dzimwe dzenyaya dzatinonzwa kuya kumwe kuurapi umwo watiri kusangana nawo hwokuti vari kuita sevanotora pfuma yevanhu hwekuti machajisi anochajwa nen'angawo iwayo. Isu totarisa iri memba yedu, saka tinenge tichitongawo tine department redu relegal rinotonga mhosva dzakaita saidzodzo. Zvimwe zvinhu zvatinogara tichisangana nazvo zvinogara zvichiuya.
Aiwa vateereri, tasvika kumagume kwechirongwa chedu, uye tinokutendai Sekuru Sivanda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, musara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kune munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata, Sekuru Peter Mutandi Sivanda, muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, totarisa mitambo yenhau yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Highlanders ichatamba neCapes United kuBarber Fields, Buffaloes ichitamba nechapungu kuSouth Kuva, koti Wange ichitamba neDongo Sawmill kuColliery, Triangle ichitamba neHarare City kuGibbo, Dynamos ichitamba neChicken Inn kuRufaro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muzvipatara sezvo vana mukoti vari kuramba kushanda manheru. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti Zimbabwe yakasaririra munyaya dzesarudzo. Tasvika.